Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri mbudzi 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova gurukota reunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva dzekushandisa masimba avo tisisiri izvo pavaive vachiri gurukota rehurumende. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vanopa hurumende mari inosvika zviuru mazana mana nemakumanomwe nemashanu emadhora iyo ichashandiswa mukuvakiridza masvingo eGreat Zimbabwe pamwe nedzimwe nzvimbo dzekushanyira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vapa hurumende mari inosvika zviuru mazana mana nemakumanomwe nemashanu emadhora ichashandiswa mukuvakiridza masvingo eGreat Zimbabwe pamwe nedzimwe nzvimbo dzekushanyira munyika. Gandri Maramba anotipanya iyi.
Vachitaura paurongwa hwekuparura chirongwa ichi nhasi paGreat Zimbabwe Ruins, Ambassador Nichols vati chirongwa ichi chaitwa kwemakore maviri uye vanokoshesa nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro pamwe nenhoroondo dzenyika.
The project here is a $475,000 two-year effort. Stephen Battle.
Chirongwa ichi ndeche $475,000 uye ndeche makore maviri. Tizambotaurwa naStephen Battle tichaita basa rekudzoredzera nzvimbo iyi tichibvisa muti welandana kamara tozovakiridza mudhuri uyu waoma.
Ambassador Nichols avo vatanga vatenderera nekukwira gomo raigara mambo wenzvimbo iyi vati vafara nekuona masvingo akavakwa pasina dhaka nesemende uye vachiona tsika dzechinyakare dzaiitwa panzvimbo iyi. Muzinda weAmerica waparura chirongwa ichi uchibatsirwa nesangano runa nezvekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa pasi rose reWorld Monument Fund kana kuti WMF pamwe nebazi rehurumende yeZimbabwe rekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa munyika. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuWMF vaStephen Battle vati vanofara zvikuru kushanda nehurumende yeAmerica pamwe neyeZimbabwe mukuchengetedza nzvimbo dzekushanyirwa uye tsika nemagariro evanhu.
US Embassy and the people of the United States for their extremely generous support for this project. I would also like to thank the people
of Nofara zvikuru kuuya kuno kunzvimbo yemasvingo. Ndinotenda muzinda weAmerica nevanhu venyika iyi nechirongwa ichi. Ndinodawo kutenda vanhu veZimbabwe nekutivimba kuti tiite basa iri. Tinonzwisisa kukosha kwakaita nzvimbo iyi kuvanhu veZimbabwe uye ticharemekedza zvikuru uye tinofara kuti tava nemukana wekushanda panzvimbo yakakosha muAfrica yose yeGreat Zimbabwe.
Gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vatenda zvikuru rubatsiro urwu vachiti zvichavandudza bazi rezvekushanyirwa munyika asi vakurudzira America kuti ibvise zvirango zveupfumi zvavati yakatemera Zimbabwe.
Tinotenda rubetsero tinogamuchira zvakasimba takanangana nevision yapuresident apa middle income economy saka togamuchira rubetsero kwavo. Kana kuchiuya guru rubetsero sokubvaya kusiya kusina mamwe maissues behind.
Mukuru wemabasa mubazi rekuchengetedzwa kwenzvimbo dzakakosha dzekushanyirwa munyika Dr. Godfrey Mahachi vatendawo mabasa aitwa neAmerica.
Great Zimbabwe inzvimbo inoda kuchengetedzwa inzvimbo yavane makore akawanda mazana namazana makore. Saka inoda kuti gare ichigadzurudzwa yatinoti ko restoration muchirungu. Saka rubatsiro rwatapiwa ruchaita kuti ko National Museums and Monuments of Zimbabwe tikwanise kuita mabasa iwayo anoita kuti ko nzvimbo ino ive yakavandudzwa zvinoita kuti ko vashanyi kana kuti vanodzidza vawane nzvimbo iyi yakanaka.
Vagari venharaunda ine mamwa umwe mune masvingo eGreat Zimbabwe vatambirawo chirongwa ichi vachiti chinoita kuti nzvimbo yavo irambe ine kukosha kunoda navashanyi vekunze. Vabothwo Mushai vachimirira ishe nemamwa vati zvaitwa neAmerica zvinorumbidzwa uye zvakakosha mukuchengetedza tsika.
Ndinonzi Bothwo Mushai ndakamirira chifi nemamwa. Ndaona rubitsipotapuwa nevanhu vekuAmerica neambesida vekuAmerica muchaibatira vakanyanyisa nekuti vanhu vacho vachawana mabasa. Hapana munhu ungazobva kure kure achiwana basa iroro rekuti abvise landana iyoyo. Uyezve landana yanga ichokonzeresa kuti zvimwe zvigwere zvemombe kana mapunda mumasamera. Saka tikabvisa landana iyoyo itodzokera pachinyakara chedu kuti pasina landana mazuva akatanga kuvakwa nzvimbo yedu ino. Saka ngati miti yekare yose yanga isina abudi ingakwanisa kukura zvakanaka nelandana yakuzokura zvakanaka.
Muzinda weAmerica wati umwe mari chashandiswa kuvakurudza midhuri yematopos kumatebhele esouth nedzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro. Asi paGreat Zimbabwe vati mari iyi ichavakiridza mudhuri nekuchengetedza nhoroondo yetsika dzepasi chigare uye kuchauya vana mazvikokota kubva kuAmerica nemichina yechizvino zvino ichabatsira kuchengetedza nhoroondo idzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa raramba mashoko ari kutenderera mumadande mutande ekuti radzinga kanzura weBulawayo rokuti vadzinga mutevedzeri wameya weBulawayo uye vari kanzura vatinashe Kambarami mushure mekunge vasarudzwa zvakare semutevedzeri wameya vasina kukwikwidzwa. Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC uye vari mukuru wevashandi muhofisi yemutungamiri webato vaSesel Zvidzai avanonzi ndo vakanyora tsamba yekudzinga vaKambarami iri kutenderera madande mutande vanoti havana ruzivo nezvetsamba iyi vachiti ivo havana masimba ekudzinga nhengo mubato. VaKambarami vakanga vasiya chigaro chemutevedzeri wameya nemusi wesvondo mushure mekupiwa mazuva mana omwe nebato ekuti vasiye chigaro chitorwe navamulandu Ncube. Asi zvinonzi musarudzo dzakaitwa zvakare nezuro dzichitungamirwa nasachigaro weMDC Muzvare Tavita Kumalo vaNcube havana kukwikwidza izvo zvakaita kuti vaKambarami vapinde vasina yavakwikwidza. Asi vaZvidzai vanoti meya veVictoria Falls waSomvelo Dlamini nameya veChegutu vaHenry Muchatibaya havakamiswa mabasa vachamiswa pamberi pekomiti inoranga nhengo mumatunhu avo svondo rinouya. Vanotiwo vakamirira kunzwa mafambiro akaita sarudzo dzekuBulawayo nezuro kuti vazokwanisa kutaura pamire bato panyaya yavaKambarami. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZvidzai.
Ndinofunga munotaura nokuda kwetsamba yamaona iri kutenderera mumavhitivhiti emazuva ano aya. Tsamba inoreva kuti ini ndadzinga kanzura Kambarami. Tsamba iyoyo ndeyenhema, haina kubva muofisi mangu kana mapresident. Saka chokwadi chiripo ndechekuti tsamba yanyogwawo navavengi kana vamwe vane mifungo yavo yavanayo pamusoro pemusangano wedu. Zvandingataura pana vaKambarami ndezvekuti nomusi wesvondo president vakava nomusangano neprovhinsi yeBulawayo. Pamusangano ipapo vakataura tsanangudzo dzose dzekuti takabuda sei nevanhu vatakava navo nemameya vakava macancellors. So kuBulawayo kokasi yedu yakabuda neanonzi mulandu, asi Kambarami akazokwikwidzawo ndiye akazohwina. Takamuti aiwa bodo chirega izvozvo. Musi weSunday pameeting naPresident akazoti ha mwana uno anonzi Kambarami anoteerera ndarega president ndabva ndarizaina kuno kupati. Bva arizaina zvika acceptwa. Saka after that pakazoitwa process yekuchitsvaga kuti zvino anopinda ndiani. Asi gango ranga ravhurigwa munhu wese. Saka chairman wedu Tabita Kumalo akazoita process yekusarudza futi pakaonekwa kuti Kambarami ndiye akabva ahwina.
Saka kusarudzwa zvakare kwavaita zvakureva here kuti bato haricha tora zvakare matano?
tiri kutarisana nenyaya yekuti tinzwe kuti chii chai chakaitika, a report inobva kuprovince nevaka rana process yacho iyoyo tonyatonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka panguva ino yatiri hatigoni kuti tadzinga munhu sezviri kutaurwa netsamba iya iri kutenderera iyai yatinoti tsamba yemanyepo, fake letter.
Zvii chaizvo zvikuru zvakakanganiswa navakambarami zvokuti vangazodzingwa zvakare ivo vasarudzwa neveruzhinji?
Misangano yose, nyika dzose chekerere, hakuna kunonzi second capital yenyika kana capital chaiyo mayor kana deputy mayor anangova angaitika neaccident. Zvinoplanwa, zvinorongwa, nokuti basa riripo ibasa guru. Saka takaita process yaifanwa kukudziwa nemunhu wese, process yandataura iyayi yaifanwa kuti irespektive.
Saka kusarudzwa zvakare kwavazoitwa uku kunorevei kuubato?
Uyu mukomana wemusangano. Saka tichaona kuti zvinobuda paprocess yakaitwa, maripoti atichagashira, anoratidza here kuti anga abvumirwa kuti aite izvo. Kana anga abvumirwa, then game on. Kana anga asina kubvumirwawo, mutongi gava todzoka patanga tisi.
Vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC, Vaseso Zvidzai, vari parunare muHarare neStudio 7. America iri kupinda musarudzo dzepakati petemu yehurumende nhasi, idzo dzichaona zvigaro zvose 435 nezvishanu zvivamiriri veparamende, pamwe nezvigaro 30 nezvipfumbamwe zvenhengo dzeSenate zviri kukwikwidzwa, kusanganisirawo zvimwe zvigaro zveutungamiri hwematunhu ose. Bato reDemocratic Party riri kurwisa kuti rishandise mukana wesarudzo dzepakati petemu idzi kutora masimba kubva kubato reRepublican Party, iro rino utungamiri hwematare eSenate nerepasi reHouse of Representatives. Sarudzo idzi dziri kuitwawo pakati petemu yemutungamiri wenyika vari vebato reRepublican vaDonald Trump. Matunhu anotarisirwa kuita makwikwi akasimba anosanganisira California neArizona neFlorida. Sarudzo dzemuna 2016 dzakaita mutauro Russia ichipomerwa mhosva yekupindira musarudzo idzi, kuitira kuti zvaibuda zvitsigire vaTrump, asi vaTrump vari kuzviramba. Mavlas Musanganya uye weStudio 7 abata chizvaro cheZimbabwe chiri muWashington DC, amai Pearl Matibe, kuti tinzwe maonero avo.
Inini zvandirikuita panapa ndiri kushanda ndichibatsira macongressmen atingaiti isusu kumusha kwedu maMP, asi kuno kwanoitwawo macongressmen nemacongresswomen vanenge vachikuchidzana maelection ano midterm US election. Saka ndiri kubatsira about 20 macongressmen across America yacho yese pamacampaign avo.
Muri kubatsira bato ripi tichiona kuti pane maRepublicans nemaDemocrats?
Inini ndiri kubatsira Democratic Party. Macongressmen vamwe vacho vandiri kubatsira ndiSenator Tim Kaine, Beto O'Rourke, who is running for governor in Texas, Abigail Spanberger for Virginia, Dan Feenman ari kurana kuMinnesota, Lauren Bayer, who is running for Florida. Saka vakawanda vandiri kubatsira pano.
Zvii zvamadzidza pakubatsira musarudzo imuno muAmerica zvamunofunga kuti zvingashandiswawo kuZimbabwe paelection iyo yemamidterm election?
Chandinoona inini ndechekuti takwanisa kuwana vanhu vakawanda vatakarekruta kumagrassroots kuti vauye kuzotibatsira pakampeni yedu. Kubva zvatingati isusu kumusha kuenda cell by cell, ward by ward, province by province, ndo zvandingadai tiri kuita kumusha kuZimbabwe. Kunoku zvakangofanana, asi kunoku tinenge tichivati precinct by precinct, constituency by constituency.
Munoona imi bato renyu remaDemocrats richizokunda here tichiona kuti pari zvino maRepublicans ndiwo vakabata yatingati Senate zvese neCongress?
Zvatiri kuvimba ndezvekuti tichakwanisa kutora control of the House. There are two chambers, the House and the Senate. Saka muSenate ndine projection yekuti izvo tinokwanisa kuwana more than 87% and the Democratic Party inokwanisa kuwina the House, which will be very, very good for us. Isinini ndakamirira ndichibatsira macongressmen, and ndinoziva ini kuti ane shungu dzekuona upenyu hwedu isusu kuAfrica uchiendera mberi zvakanaka. Saka ndo macongressmen andinenge ndichisupporta inini kuti apinde mucongress kuitira kuti patinenge takuvaita engage vanenge vachiengage vachinotinzwisisa, ini ndiri kuvadzidzawo ivo vachindidzidzawo. Pakuengage ipapo ndofunga zvinhu zvinoreruka kumusha.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC, amai Phil Matibe vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepenyoro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Pratsedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weCameroon waPaul Biya vanove mumwe vatungamiri vemuAfrica vagarisa pazvigaro vagadzwa nhasi kuve mutungamiri kweimwe temu yechinomwe zvichitevera sarudzo dzakapikiswa zvikuru uye kusagadzikana kuri mudunhu runotaurwa rurimi rwechirungu. Vanhu vemuAmerica havari kupesana zvikuru vari kuvhota nhasi musarudzo dzepakati petemu yehurumende. Zvigaro zvose mazana mana nemakumi matatu nezvishanu zvemudare reparamende nerepasi zviri kukwikwidzwa pamwe chete nezvimwe makumi matatu nezvishanu kubva muzana zvemudare resenate. Mangwana matare anoti repamusoro resenate nerehouse of assembly achapinda mumusangano wekuzeya nyaya yebhajeti regore rinouya ichange ichikokerwa nebazi rezvemari. Musangano uyu uri kuitirwa muBulawayo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nemamiriro akaita zvinhu munyika, bhajeti iri igangaidzwa mukwenyi mezi yawawira mudumbu kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu uri kutanga mangwana kusvika musi wesvondo uye nhengo dzose dzedare reparamende dziri kutarisirwa kuti dzinge dziripo. Hurumende pari zvino iri kukwereta mari yakawandisa kuti iedze kuzadzikisa mabasa ayo. Mari iyi iri kukweretwa munyika pamwe nekunze. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kupa kuti Zimbabwe ikundikane kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti vanoda kuti bhajeti regore rino rinyanye kutarisa nyaya dzekubatsira varombo kunyanya.
Mubhajeti medu tinenge tichitarisira kuti vanoita zvebhajeti izvi vaongorore zvinobata ikonomi, asizve mukuita zvose izvi vatarise ruzhinji rwedu runenge ruri pasi pasi mupfumi kuti vachengetedzwa here vatingati social protection.
Panyaya yekuti hurumende iri kushandisa mari yakawandisa, vatogarepi vati chiri kuda kuitwa chete kuwedzera mari dziri kupinda muhomwe yehurumende.
Ngatiite bhajeti inokurudzira mamainzi edu kuti abudirire, adzichauta yedu ibudirire, vese vanoita manufacturing beneficiation izvozvo zvikangobudirira chete, iyi nyaya yebhajeti yokuti hurumende inotisenda mari yakawanda iri tichaona vanhu vachitonyarara.
Asi vaive gurukota muhurumende mubatanidzwa vachiona nezvegwara reupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada vanoti havaone paine chinobuda pabhajeti iri.
Kutaura chokwadi, kubhajeta kunonetsa muZimbabwe nokuti nhava yacho izere mhepo, zvikwama hamuna chirimo. Saka hapana bhajeti rakasvinura ringatobuda, nyika yakabhuroka. budget zvinoda mari revenue yakakura.
Tabvunzawo vamashakada kuti ko daiwo vari panyanga vaibata senyaya iyi.
Pakaipa vakatoipa. Chechokutanga ndechokuti mari iri kumaparasitetal yese yaifana kuti iuye kuto parasitetaiza ese maparasitetal aya totengesa kuti tiwane mari. Maminerals yedu kwaakubhenefisheta kuti tengese ane value addition kwete kumatengesa ari maraw material. Kwaakutoapinda kuFDI neofficial development assistance kwaakutoapinda kudiaspora kuti vafunde budget, nekuti diaspora inotipa about a billion a year. Ndokuti domestic resource mobilization yemataxes iri kunetsa nokuti industry yakafa.
Mukuru wecommunity working group on health vaita Rusike vanotiwo hurumende inofanira kukoshesa zvakanyanya nyaya dzeutano.
Dai hurumende yaita kuti ise mari inoenderana neAbuja Declaration iyo inoreva kuti 15% yetotal budget ingadai ichipihwa kumabasa ezveutano. Saka ndochinhu chekutanga chakataurwa nemadistrict mazhinji. Kwozouya nyaya yemishonga, vanhu vari kushungurudzwa zvikuru nekuda kwekuti vari kuti vakaenda kumakiriniki vakaenda kuzvipatara kuri kuwanikwa kusina mishonga. Saka vanhu veruzhinji vaiti izvo dai hurumende yaisa mari yekuti kunge kuchitengwa mishonga yakakwana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo hurumende inofanira kudzikisa mari yairi kushandisa.
Dambudziko rehurumende pari zvino nderekuti expenditure hurumende yakakura zvizhinji asi mari yatiri kukwanisa kucollecta shoma. Vakati vhurumutsa ne 2% tax pamatransfers atinoita, vasina kutitsanangurira kuti hongu yekunyange zvavo chida kwekutsvaga revenue. Asi vari kuitei nemaexpenditure mamwe acho asina basa rese. Saka chekutanga tida kuona mamessures avari kuisa panzvimbo kuti vakate maexpenses.
Budget iri riri kutarisirwa kuparurwa mwedzi uno uye ndiro rekutanga richaparurwa navanxube vari gurukota rezvemari. Vanxube vakatozivisa kuti vanoda kuderedza mari iri kushandiswa nehurumende uye kugumura mabasa vamwe vashandi. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vaimbo vagurukota rezveunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko vasupamandu wanzira vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva dzekushandisa masimba awo zvisiri izvo pavaive vachiri gurukota rehurumende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamandu wanzira vazvipira kumapurisa nhasi pavapinda munyika vachibva mhiri kwemakungwa mushure mekunge mapurisa aratidza kuti ane nyaya dzaari kuferefeta dzine chekuita navo. Rimwe remagweta avo vaBrian Hungwe vaudza Studio 7 kuti vamandu wanzira vari kupomerwa mhosva mbiri dzekushandisa masimba avo zvisirizvo pavakange vachiri muhurumende. VaHungwe vati vamandu wanzira vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapa basa kambani yanachipanga mazano yemegawatt kuti itire kambani yeNet One basa pasina kuonekwa kuti kambani iyi yainge yakakodzera here kana kuti kwete kuti iite basa iri kana kuti kuendwe kune inodaidzwa kuti tenda. VaHungwe vatiwo vamandu wanzira vari kupomerwawo zvakare mhosva yekupa vaiva mubatsiri wavo kana kuti personal assistant basa repamusoro muBoard rePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe vachityora mirau yekutongwa zvakanaka kwemakambani pamwe nezvakanga zvatarwa nedare remakurukota. VaHungwe vaenderera mberi vachiti vamandu wanzira vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa vachiti vaudza mapurisa kuti hurumende haina kana mari yakabhadhariswa nekambani yemegawatt vachiti basa rakaitwa iri rakapa kuti kambani yeNet One ikwanise kudzosa makumi nemakumi ezviuru zvemadhora zvayakanga yarasikirwa nazvo. VaHungwe vatiwo vamandu wanzira avo vachiri mumaoko emapurisa vakatarisira kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva idzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa amai Cherit Charamba. Mune imwewo nyaya, vanhu vanodarika makumi mashanu vanonzi vapinzwa muchipatara mushure mekubatwa nechirwere chemanyoka mumusha wekambuzuma muHarare. zvinonzi pane vanhu vanodarika makumi mashanu vari kurapwa chirwere chemanyoka mumusha wekambuzuma, izvo zvave kutyirwa nevagari kuti chingangove chiri chirwere chekorera kana typhoid. Mumwe mugari wemukambuzuma uyo ari kurwara nemanyoka aya, amai Nancy Mukandi, vati vaenda kuchipatara vakarapwa, asi vamwe vachirimo muchipatara.
Ndaenda kuchipatara ndikanorapwa manyoka, asi dambudziko riripo nderekuti kuchipatara kwacho kwasara vanhu vakawanda futi vanotopfuura 50 vari kunzwa manyoka. Tiri kumwa mvura ine tsvina, mvura yatiri kumwa yakasviba.
Sachigaro weCommunity Water Alliance, amai Hildabeta Rwambiwa, vati chirwere chemanyoka ichi chinogona kupararira kana kanzuro ikagarisa veruzhinji vasina mvura.
Mune vanhu vemakore anobva pamashanu kusvika kunavo vechikuru vari kubatwa nedenda remanyoka. Zvinotishungurudza zvikuru nekuti tinoona kuti nyaya idzi dzinobva pakuti nyaya dzemvura dzisi kutariserwa pane zvakanaka. Nyaya dzemvura dziri kutariserwa pasi nokuti mubhajeti tiri kuona chikamu chiri kuiswa kunyaya dzemvura kugadzirisa mapaipu emvura neesuweji. Chiri kupiwa mari shoma chokwadi, endi pamari iyi ndo iri kuzokonzeresa kuti nhau dzemvura dzinge dzichingoramba dzichiita maproblems mukati mecommunity yedu. Nokudaro tinokurudziravo vesitufarare kuti pabhajeti process yavari kuita vange vachiwedzera mari yavanoisa kumvura kuitira kuti tisaramba tichirasikirwa neupenyu nevanhu vanenge vachirwara nechirwere chedenda iri.
Zvichakadai, mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati kanzuro yavo iri kuedza pose painogona napo kuti chirwere chemanyoka ichi chisapararire. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo kutinzwe divi rebazi ravo panyaya iyi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vakafa nechirwere chekorera muHarare mwedzi mishoma yadarika, uye vazhinji vavo vaigara mumusha unogara veruzhinji weGlenview. Asi pari zvino hurumende inoti yakakwanisa kudzivirira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tichange tichikurukura nevechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusorosoro, tichinzwa kuti vari kuwana here mabasa kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo. Kana uri mumwe wevechidiki ava uchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muineni Ntungamiri Nkomo.
Munikakamidzira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, munikakamidzira tumakolo. Kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamangara mavuto pasogoro. Mundi kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamangara mavuto pasogoro. Mundi kaka mizira mwamuna, amene sari kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo.
Nzvisa yekambo kanobva kuna Nasho Piken Kazembe, fupa lukakamiza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vaimbova gurukota rezveunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva dzekushandisa masimba avo zvisiri izvo pavaive vachiri gurukota rehurumende. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vapa urumende marino shikazuru mazana mana ne makumano mwe neshano emadora yechashandiswa mukuvakiridza masvingo eGreat Zimbabwe pamwe nedzimwe nzvimbo dzekushanyira. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.